Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Kwazwai muri yeZimbabwe nguva dzava 7 pm tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 10 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Makurukota akasarudzwa svondo rapera nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa otora miko nhasi kuState House. Nhengo dzedare reparamende dzeSenate neHouse of Assembly dzotarisirwa kusarudza vatungamiri mangwana. Vanhu vanodarika 16 vanoshaya nechirwere chekolera icho charamba chichipararira mumatunhu akawanda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Makurukota ehurumende nevatevedzeri vavo nhasi vatora miko yekutanga basa vachivimbisa kushanda zvakasimba mukugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Godwin Mangundla anotipa nyaya inotevera.
Vatanga kutora mhiko ikurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vati vachatora matano akati kuti kugadzirisa upfumi hwenyika. Vati vachashanda nemabhanga akaita seWorld Bank, African Development Bank nenyika dzese dzakakweretwa neZimbabwe kuti vagadzirise nyaya yechikwereti chenyika. Vatiwo vachagadzirisa nyaya dzemashandiro emabhanga munyika pamwe nekuunganidza mari mudura rehurumende vachiti kana izvi zvikange zvaitika hapana chinotadzisa kuti nyika ichitanga kushandisa zvakare dora remuZimbabwe. Gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vati maguta, madhorobha nemaruwa akakosha paupfumi hwenyika uye hapana munhu angauye kuzosima mari munyika kana maguta asina mvura, migwagwa nezvimwe.
Maguta kana asina kugadzirika zvakanaka, investment inodika mwana president haiitiki. Saka chokutanga ndechokuti toda kuti maguta edu tiatsvaire, tiise infrastructure yakanaka yemvura nesewerage newaste management. Next toda kuti tione kuti dzimba dzakaitwa zvakanaka, tichiona futi kuti commercial buildings aitwa zvakanaka, nokuti maguta ndio chioniso chevanhu vanovuya kuzoinvesta muno.
Vaenderera mberi vachiti bazi ravo rakatopedza mutemo wokuumba hurumende dzematunhu uye vangomirira kuti paramende itange basa kuti ipasise mutemo uyo. Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika pamwe nevakarwa hondo yerusununguko amai Opa Muchinguri Kashiri vaudza Studio 7 kuti vanofara chose kupiwa basa rekudzivirira nyika sezvo pasina munhu kana kambani ingade kusima mari munyika musina kugadzikana. Vatiwo basa ravo richavarerukira zvikuru sezvo vakashanda nevakuru vakuru vemauto panguva yehondo yerusununguko.
Kuti nyika yedu idevelope, hakuna nyika inodevelopa kana iine mhirizhonga. Tinoda kuti isu tigarisane nehama dzepanze zvakare munyika muwe nepeace. Saka ibasa vakaoma nekuti upenyu hwawani hunenge huri mumaoko edu.
Gurukota rezveutano vaobhadhaya Moyo vati chiga chavo chekutanga kurwisa chirwere chekolera icho chave kupararira nenyika. Asi vanoti chikuru kutsvaga mari yekusimudzira zvipatara zvese munyika.
Tine pfungwa yekuti tiimprove kuti mishonga iwanikwe. Mishonga inofana kuwanikwa. Vashandi vedu vanofana kubatwa zvakanaka. Kuitira kuti vagobatwa varwere zvakanaka. Tinoda kuti zvese zvinodiwa pakushandisa zvivepo. Hazvibatsiri kuti machirembe edu oenda muzvipatara imo musina zvokushandisa.
Upfumi hwenyika hauna kumira zvakanaka, uye nyanzvi dzinoti hurumende yavamunangagwa inofanira kusunga dzisimbe. Vamunangagwa vanotarisirwa kudoma. Vanyori vemapazi ehurumende achashanda nemakurukota aya atanga basa nhasi vatorawo mhiko nhasi vatevedzere vemakurukota gumi nevana, makurukota mumapfumbamwe ematunhu, kwozotiwo makurukota maviri emumahofisi evatevedzeri vemutungamiri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Tichiri panyaya iyi, tabatawo mutori wedu wenhau Gandri Maramba kuti atipewo zviri kufungwa nevanhu vekumasvingo nezvedare remakurukota iri.
Vachitaura neStudio 7, vagari vazhinji vanoti vanoshuvira kuti makurukota nevatevedzeri vavo vatora mhiko nhasi vachaita basa ravo nemazvo kuti nyika ibude mumadhaka mairi munyaya dzezveupfumi. VaHardlife Mapungure vanoti vanotarisira kuti makurukota matsva asarare pabasa sezvaita vamwe vakaenda kuti vavake upfumi hwenyika.
Chekutanga chatoona isu sevagari chakanyanya kutikoshera inyaya yemari mumabhengi neeconomic recovery. Mabasa taakumadawo zvose zvakawanda wanda izvi zvekubato zvokushanda plus infrastructure development ZANU-PF inetsika yekungovimbisa zvunhu. Iko zvino izvi mai manje vakaita official opening yerodhi yekuda kuconstructa rodhi yebedi bridge pamushagasha pana chati chabuda. Iko zvino izvi vanogara vachingotaura kuti special economic zone, ukatarisa ZBC inenge iri special economic zone akadhirowewa ngavachigadzira vachivaka kwete kungogara vakavata muofisi.
Muzvare Esachi Manikire vatsigirawo vachiti kuti nyika ibudirire makurukota matsva anofanira kusatora matsimba evavakatsiva panyaya yeuori.
Cabinet chatinoshuvira kuti ive ichiita ndechekuti vambosiyanawo necorruption like zvaiita vamwe vavo, uye kuintroduceawo mapolicies anoratidza kuti you're working for the country as a whole and not for personal gain. Zvinhu zvinenge zvakangonakawo. Ndozvinhu zvatiri kutarisirawo kuti cabinet iyoyi yasarudzwa iyi ndozvaichatiitira munext 5 years dzinotevera.
Mupepeti wevanhau remasvingomira vankulumani mulambo vatiwo hurumende nemakurukota matsva anofanira kuwandidza mitemo yezveupfumi kuti vakwanise kukwezva vemabhizimusi.
Kabhineti itsva yaiswa tinetarisiro kuti vatisevenzere vachigadzirisa upfumi hwenyika hwakadai kuondomoka. Vachigadzirisa mitemo yakafanana neaipa posa especially tichitarisira divi rekuvato venhau panyaya yekugadzirisa upfumi hwenyika. Tinotarisirawo kuti mitemo iiswe iri investor friendly kuti vanhu vanouya vachiinvesta kuti vanhu vawana mabasa.
Hurumende yevamunangagwa inoti inotarisira kupedza matambudziko enyika ichivandudza upfumi nemitemo kuti zvive nyore kuita mabhizimusi muzimbabwe. Zvichakadaro vamwe vatsigiri vezanupf masvingo vanoti havasi kufara nekusarudzwa kwakaitwa makurukota nehurumende kubva kudunhu ravo vachipomera mutungamiri wenyika mhosva yekungotora vanhu vekwagutu chete kwete kune dzimwe nzvimbo. Muzvare Nyaradzo Mutambi vanoti matanhu matanhatu ose emasvingo aifanira kuenzaniswa.
Tinofara chaizvo nekabhineti yagadzwa nhasi nemutungamiri wenyika. Toimba kuti kabhineti yedu ichabata basa nemazvo vasingaiti zveuori vachiita zvinofadza nyika yose. Asi isu vanhu vekumasvingo tine chigununu chekuti vangadai vati vakatora kwachivi votora kubhikita votora kuzaka, asi vanenge vanyanya kurerekera kudhistrikti rimwe chete. Kuno kumasvingo vanyanya kurerekera kudhistrikti rekwagutu, asi hatimbovo tide vabata kumadhistrikti ose nekuti munoone madhistriktiwo akawanda nevanhuvo vanogona kubata basa vakangofanana nevari kwagutu.
Vamunangagwa vakasarudza nhengo yegutu sendra vawinston Chitando kuva gurukota rezvicherwa. Seneta wegutu valavmo Matuke kuve mutevedzeri wegurukota rezvemagariro nekushanda kwevanhu. Nhengo yegutu inomirira madzimai amai yeukaisimba negavi kuva mutevedzeri wegurukota rezvemitambo netsika, uye gurukota redunhu remasvingo vaezra chadzamira vanobva kwagutu. Vadeputi Varapira vakaitwa gurukota muhofisi yemutevedzeri wenyika vakebo Mahadhi ndivo voga vasingabvi kwagutu, avo vanova nhengo yeparamende kumasvingo North. vanomini madamu mbe kwa chivanoti dunu rao raifanira wakwana gurukota rehuru medika na rimechete haru sezo kuliko kuneru kufute uwe mtunga miri wenyika matunu wakaita sechirezi bikita zaka chivi ni mwenezi haana kuwa na gurukota rehuru mende Studio 7 na kwanza kubata mtaru uwe mtunga miri wenyika wadjo charamba kutinzi upungwa zao panyaya ii nakamira Studio 7 masuingo njini gandri maramba
Zvichakadaro vanoongorora nyaya dzezvoupfumi vamasimba kuchera vanoti gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanofanira kuumbiridza ukama neIMF neWorld Bank mukutsvaga nzira dzekugadzirisa upfumi. Ngatinzwei hurukuro yataita navo vamangwana nano.
Ya ndinoona sokunge mashoko aya ndicho chishuo chikuta rimwe rimwe rinoenda kuministry finance kuti pange patikwanisa kunge pane kutaurirana pakati peZimbabwe nemabhanga akafanana neIMF neWorld Bank nevamwewo vanokwerepisa mari kuti nyika inge ine mari yayo yega uye kuti hurumende isashandisa mari yakawanda.
Zvinobatika zvingakurumbidza zvaitwa kudzikisa mari dzinoshandiswa nehurumende ndezvipi?
Hurumende inofanira kunge ichikata expenditure. Vasina masa vaitaura kuti pamari yavanowana mwedzi nemwedzi inodarika 80% inoenda kune yatingati recurrent expenditure kana yatingati masalari. Zvinoreva kuti pane mari shoma shoma inenge ichidzoswa kuti inge ichinosimudzira yatingati infrastructure kana kuti inge ichikwanisa kusvikira kumaindustry. Saka kuti mari yeZimbabwe idzoke hunge hurumende yakwanisa kuwana mari yekumutsiridza maindustry.
Kudzoswa kwemari yemuZimbabwe inozvimiririra kunogona kukurumbidza kuitika zvakadii?
Hazvisi zvinhu zvinokwanisa kuitika tiripo ripotyo. Zvinhu zvinochatitorei nguva kuti zvinge zvichikwanisa kuitika. Chekutanga chavanokwanisa kuita since maministries aitwa mashoma ndo pavangangotangira kutanga kukata government expenditure. Asi tinoziva kuti kune maaudit akaitwa nana NSMU aitaura kuti hurumende yedu yakakurisa nevamwewo mayouth officer nevamwe vaiemployiwa nebato rezanopf asi vachibhadharwa nehurumende. Kana hurumende ikabvumirana kuti shuwa vari kuda kukata expenditure ndokumwe kwavanokwanisa kutanga kukata ikoko kune vanhu vaishandira musangano wezanupf asi vachibhadharwa nehurumende.
Avo vanga vari muongorori wenyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vachitaura vari parunare vari kuHarare neStudio 7. Politburo yebato reZANU-PF yagara muHarare nhasi kuti idome vachatungamira matare anoti reSenate neHouse of Assembly kana kuti maspika. Pari zvino mutauriri wedare reHouse of Assembly ndiva Jacob Mudenda uye weSenate ndiamai Edna Madzongwe. Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti vari kutarisira kuti vamudenda vachadzoswa pachigaro chekuva mutauriri weHouse of Assembly, asi amai Edna Madzongwe vanenge vari kutorerwa chigaro ichina amai Mabel Chinomona. Vamwe vange vachitarisirwa kuti vangangopinde musarudzo idzi ndiva Patrick Chinamasa. Vamwe vari kusarudzwa mangwana vakokeri vedare reparamende kumapato ose kana kuti machief whip. Bato reMDC Alliance nhasi raita musangano weStanding Committee kuti rizeye nezvenyaya iyi. Hatina kukwanisa kubata munyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora sezvo vange vari mumusangano. Vari kukokera bato iri muHouse of Assembly pari zvino vaInnocent Gonese vati vachatoudzwa mangwana nezvevachapinda musarudzo dzacho. Asi bato reZANU-PF rine mukana wakakurisa wekudoma varinoda kuti vave vatauriri vematare maviri ose sezvo rakakunda zvine mutsindo musarudzo dzakapfuura. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata munyori wezvemutemo muZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vakatanga nekubvunza nezvemusangano wanhasi wePolitburo.
Zikuru wangu wakanangana na kusarudza wachengi wachimirira msangano kusarudza chaitwa mangwana kuparlament pachinzvimbo cha speaker, deputy speaker, president of the senate, deputy president of the senate nema chief whip. So ndoo chachiri chinangwa chikuru chomusangano wasangana ukati manominations achanga achizotsigirwa pachaitwa sarudzo mangwana kuma houses of parliament House of Assembly no Senate.
Saka anenge achivota rekusarudza vanapa ndiani manje?
Kana achisarudza speaker, ma members of parliament vuku House of Assembly ndo vanovota. Kana usarudza president of the president of the Senate na deputy wake ma senators ndo anenge achivavotera.
Asi nekuwanda kwakaita nhengo dzenyu kungozadzisa hako chireoka uko.
Tine tarisiro yekuti kana nokuti ma elections are secret ballot. Saka tine tarisiro yekuti vanhu vakasarudzwa kumirira musangano wa parliament kana vachitevedzera zvidozvo musangano vachavhotera avo vanominatwa nomusangano.
Tichitarisawo kana ivo vari kusarudzwa mangwana vatora miko, zvinenge zvaakurevei muchitaura segweta kudare reparamende rinenge raakunyatsotanga kushanda here zviri
pamutemo? Zvoreva kuti dare reparamend rinenge rakwana kuti richitangisa basa raro. Vamembers veparamend vakaitwa sworn-in, vakanga vava namapresiding officers avo namachief whip avo, zvose zvinhu zvazadziswa mangwana izvozvo. Rapera vese vakuri kuti mabhizinesi reparamend raakugona kutotanga.
Mubvudzi wekupedzisira vamangwana vamwe vari kuti ivo dzimwe nguva panomboshaya mutsauko pakati pebato rezanu PF nehurumende. Makurukota aya munee muchishanda nawo sei sebato?
Vanenge vachishanda in terms of the constitution, vachitevedzera bumbiro romutemo. Saka kana vari kuparlament vanoita basa ravo rokuparlament semapresiding officers, vanotarisirwa kuti vaguidwe nestanding rules and orders of parliament. Kana vauya kune zvemusangano taakuitawo zvepati yedu maererano neconstitution yedu. Kana munhu waitwa presiding officer hauchatarisi kuti wakabva kubato ripi. Uri kuona mamembers of parliament vaine marights avo sezvakapuwa mumutemo weprivileges of members of parliament. Saka unofanira kubata vanhu zvakaenzana. Tine chokwadi chokuti zvisinei kuti wabva kubato rinotonga rine vanhu vakawanda, unofanira kubata mamembers of parliament zvakaenzana. Saka ndo zvinovagaidha mukuita basa ravo iroro.
Munyori wezvemutemo wezanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muBotswana zvinoti zviri kufara nemashoko emutungamiriri weBotswana vamukwetsi Masisi ekuti vakazvipira kuti vazviwanise magwaro ekugara nekushanda munyika iyi. Muna 2009 painge paine zvizvarwa zveZimbabwe zviuru gumi nezvinomwe izvo zvaderera kusvika pazviuru zvishanu chete. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano unoitwa pagore weNational Business Conference NBC mudhorobha reFrancistown nhasi mangwanani, vamasisi vati hurumende yavo ichashanda usiku nemasikati kuti vanoda magwaro vaawane munguva pfupi pfupi.
One of the issues that has been impeding the attraction of foreign direct investment has been our immigration outlook, which we have discussed several times before at the High Level Consultative Council, the HLCC. In response to your concerns, we have decided to improve the turnaround times for the issuance of visas, residence and work permits. We are also considering issuing visas on arrival, provided applicants meet the set requirements. In addition, government has decided to waive visa requirements for foreigners who possess diplomatic passports and in some instances, who possess official passports.
Vaenderera mberi vachiti hurumende yeBotswana inoda kuti nyanzvi dzinobva kune dzimwe nyika dzipiwe magwaro ekushanda nekugara munyika sezvo unyanzvi hwavo huchiwandudza upfumi hwenyika iyi. Mashoko avamasisi aya agamuchirwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara nekushanda munyika iyi nemaoko maviri. Motoro wenhau akazvimirira ega vaCrispin Tabura waudza Studio 7 kuti mashoko avamasisi atambirwa nemhururu nemheterwa.
Nyaya yataurwa naPresident yakanaka yekuti vari kuita look into my immigration laws. Ndaifarira kana dai kuri kuti kutaura kuita vazviita nokukasika zvatichatinakidza nokuti Zimbabwe neBotswana tiri hama nehama zvakare tagara tinotodyidzana nekutoroorana takatoroorana.
Mumwe wataura neStudio 7 ndimuzvari Mount Joy Chikura avo vati zvinhu zvange zvisina kumira zvakanaka kuzvizvarwa zveZimbabwe. Muzvari Chikura vati zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zvinogara zvakabatira hura mumaoko nokuda kwekusaziva ramangwana ravo.
Zvinofadza nekuti makore esa tagara munomu it's time permit yako kana ichipera wauchigarawo mwoyo hana ichirova kuti pamwe vachabvuma pamwe kunouya rejection letter and I have to pack my bags and go back home.
Kunyangwe hazvo amai kwinje varatidza kufarira mashoko ava masise aya vaudza Studio 7 kuti zvinhu zvichakaomera zvizvarwa zveZimbabwe muBotswana. Amai kwinje vati vachanyatsotenda kuti ichokwadi kana vashandi vemahofisi anoona nezvemukati menyika nokufamba muBotswana vatanga kusatarisira zvizvarwa zveZimbabwe pasi.
Totenda maruva tajaitakata nekuti at this point dai zvichinzi the way immigrants are being treated has changed from when he was brought into power. Taiti pamwe zvichazviri kuchachinja fast but it seems people are being harassed each and every day.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaMoses Mungwari avo vanodzidzisa paUniversity of Botswana vanoti vamasisi vaona kuti hakuna nyika ingakura isina zvizvarwa zvinobva kune dzimwe nyika.
Ndofunga kuti atoona kuti another thing chaungadzidze paBotswana vanhu vanoadopta very fast. Ukatarisira izinezvi pane business boom iri kubhuma yema tax shop, ma trailer tax shops. Saka izinezvi if somebody comes anouya ne a different skill set achiuya nayo muBotswana munomu, Botswana there are people who are easy to learn very fast and also adapt and then they can see also value inobva muvanhu vanonga achibva kunze iwavo.
Zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri muBotswana kubva gore rakapera apo hurumende yenyika yakaparura chirongwa chekunyima zvizvarwa zvinobva kune dzimwe nyika magwaro ekugara nekushanda munyika iyi. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga vakazivisa kuti kutangidza nhasi mapurisa achanga achidzoka mumigwagwa kusunga vasina zvitambi zvekutyaira motokari, vane motokari dzisina mvumo yekufamba mumigwagwa uye nekusunga vanenge vachityora mitemo yemumigwagwa. Imwe kanzuri inoona nezvekufamba kwakanaka kwemotokari yeTraffic Safety Council of Zimbabwe inoti kudzoka kwemapurisa mumigwagwa kunofadza zvikuru. Mutauriri wekanzuru iyi vatatenda chinoda vaudza Studio 7 kuti zvange zvave kuvanetsa nekuti vanhu vange vave kutyora mitemo yemumigwagwa vachiziva kuti hapana akavatarisa kana anovasunga. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vachinoda kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Munotoona kana kwese kwamuri kuna naAmerica kune mapurisa muroad, isusu taitotya kuti kuvakuramba vasiri muroad sei nekuti vanhu vaakudherera mafambiro atakuta muno muZimbabwe. Takupai statistics dzevanhu varikuchaira vasina malicense, munotoshamisika dzevanhu vari kuuraya vanhu dhiraivha vanenge vasina license. Umwe ari kubondera kana ngatimbodii paconvoy inonzi state motorcade, tipei license, havana license. Human behavior, pane panonzi the stick and the carrot method. Isusu setraffic safety council tinoita the carrot. Saka ziri kuti zvikaitwa nomumazvo sokutaura kwakaita vamatanga vari musecond republic vari munew dispensation kundida kuti makurukota angu anyatoita basa nomazvo.
Saka kudzoka kwamapurisa hakunyase kukunetsai munotambira henyu?
Kudzoka kwamapurisa ndochinhu chatati taita apply vose isu kana maihwa maprograma taimbotaura pamugwagwa kuti zvediwe katinoudza driver kuti usapinda rodzi robot, hapana munhu ari kumuona ari kumusunga. Izvi toda kuti batai vanhu, zvitoda kuti mitemo yose kana kuti mukaona mitemo yekuBotswana naichangamiri yetraffic offences, negligent driving is 15,000 pula. Kuno kune mudraivha akatsika mwana patedestrian crossing akanzi $200. So we are actually saying as people on the ground, the traffic offences and penalties in Zimbabwe are too lenient. Saka mapurisa ngaauye vabate vanhu, vanhu vakabatwa vanosiya kupara mhosva kana kuuraya vanhu pavari kuita. Saka isu tiri kufara setraffic safety council kuti aiwa maeias ari kuramba achiitwa consolidated, rodzi dzichigadzirwa, mapurisa achibata vanhu, traffic safety council ichidzidzisa vanhu, zvichiinda zvakadaro.
Konya ya zembo pomiru wa mapurisa ze chukoko muhomwe nuhugori.
Nya iyo ya nguwa kuchipomeba. Nyo daira kuti iwe vema mapurisa mkwa wabata watawari. Wacha taura nyeze nyaye uhori. Kana nyaye iwane iziwa. Nya nika kwa nchukutawara uhori kutu mapurisa kuna uhori. Ndota ura wanu wedi isusu. Watu zisa watu sangana na u. Muno ona zinu uhori pabanu wedi. Uhori manawama ilangu hauna muno wani. It takes two to tango. Tisu tine mosu. Nekuti mota dzine dzine mhosva, driver anenge aine mhosva, zvakatakura zvine mhosva, ndovanhu vanoita mashura iwayo.
Avo vange vari mutauriri weTraffic Safety Council of Zimbabwe, vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Number izi zvakare 001-202-465-0318. Tinote penyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musuwe chipiri ne musuwe china kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musuwe chishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzira yamani shamwari kuti dzitifarire.
Bazi rezveutano nekuchengetwa zvakanaka kwevana rabudisa mashoko ekuti mudunhu reManicaland mave nechirwere chekorela chabata vanhu vanosvika vatatu. Pavatatu ava vaviri vacho vari kwaMurambinda kuBuhera nemumwe chete ari kuchipatara cheRusape Mission. Mutori wedu wenhau Leja Moyo anotipanya iyi.
Mukuru wezveutano mudunhu reManicaland Dr. Patron Mafaune vaudza vatori venhau nhasi kuti kunyangwe hazvo chirwere ichi change chave mudunhu reManicaland hapana chikonzero chekuti vanhu vanyanye kuvhunduke sezvo varwere vatatu ava vange vari kuita zvakanaka uye hapana ati ashaya pari zvino mudunhu rino. Dr. Mafaune vanoti vanofungidzira kuti nekuda kwekufamba kwevanhu nguva nenguva chirwere ichi chinogona kunge chakatapuriranwa nevainge vabva kuHarare ukuchatekeshera zvakanyanya. Dr. Mafaune vanoti bazi rezveutano rakatogadzirira pari zvino kudzivirira kupararira kwekorera kuvazhinji mudunhu nekutora matanho akasimba eutsanana nekukurudzira vazhinji kusaita uchapa. Mumwe chiremba Dr. Patrick Chakonda vaudza Studio 7 nhasi kuti chirwere chekorera ichi chinokonzerwa nekusatura matanho akanaka eutsanana akaita sekugeza maoko kana munhu abva kushanyira chimbuzi uye nekudya michero isina kugezwa nemvura yakachena. Kudya chikafu munhu asina kugeza maoko nemvura yakachena inochururuka uye nesipo. Vanoti pane dzimwe nzira dzakawanda dzekudzivirira kubatwa kana kupararira kwechirwere ichi kuruzhinji munyika.
Korera inouya nokuti tsvina inenge yabatana nemvura yatiri kushandisa kumwa. Saka tsvina inofanira kuti iswe kana kuti vanhu vaitire tsvina mumatoilets muzvimbuzi. Zvimbuzi izvozvo hazvifani kuvapo kuti panozogona kurasikira kana kupfachukira mumvura yatomwa. Mvura inofanira kutorwa yokumwa munzvimbo dzakachena.
Mumwe mugare wedunhu reManicaland vaClayton Masekesa vanoti nyaya yekuti mvura haiwanikwe nguva zhinji muguta reMutare ndiyo inopa kuti igone kunetsa kugadzirisa.
Tingati nyaya
ino da utorwa nekukasika tisitarisira kuti Mutare City Council yobatana pamwe chete ne Minister of Health kuti mvura ikwanise kuya kunzvimbo dzisina mvura.
Tinotenda kuna Loida Moyo ari kwaMutare. Abva tisvitsa kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi, anokuoneka ine mufaro ndine Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soko hizika tisenda baku VOA Ndebele.